Naurano dzevashandi vehurumende dzasvika padanho repamusoro. Kapitema Apex Council ese akasangana nehurumende svondo rino iro svondo rinei ndokuwirirana kuti vachafanopuhwa kusheni. Vari kupuhwa 50% macivil servants of their total package yajune as kusheni only as one off payment. Kana tabva ipapo tikuenderera mberi kuti maprincipals hasati akonsida chichemo chedu chekuti mari yedu tinoda kuti ivhaluwe tikwanise kutenga zvayangoita kudhara. Tikumbira kuedzwa kwemuhoro but we are saying they must use apply interbank rate or use inflationary adjustment kuti masalaries kuti ange aiita zviri nani. So ndokunga zvichiri kuongororwa kumusoro zvakanzi as soon as possible we are going to meet again topuwa final position negovernment.
Asi vakataura here kuti sei vakangotanga vapa masoja vamwe vasina kupiwa?
Vakangoti sezvo masoja variwo vanotanga kupuwa saka vakangotangawo nekupa masoja nekuti ndo vanotanga kutambira pesi.
Saka yenyu haina zuva ratamati manyatsoziviswa kuti tinopinda rini?
Ya zuva harina kuzovo vakati nechikonzero chekuti payneti haisi kushanda ingadai yakatopinda vaine zuva rinokwanisa kutarika asi apa manje mabhadhariro ari kuitwa mabhanks akachinja payment system asi kubva patakataurirana pati musi wechitatu vari kuti kusvika kupera kwemwedzi inofanira kunge munhu wechawana mari yake mwedzi waJulai.
Chii chakachinja apa pakutambira kwamba muchiita?
Payment ndeyaisifambisa kubhadharwa payment system yenyika kusanganisira mabhengi nechi. Saka vakatiwo vawithdraw that service because vanenge vaitutsumwa hatizo zvikonzero zvavo.